kwese kutonga nedemo uyazi mtombi kwamapitsi kuti mapitsi mujawo kana kuti nange mutange nyaya yematongerwo enyika ndeyepamuromo vanhu vachitaura nepfungwa nezivo vachikurudzirana haizive hondo zvakaitirwa vangari vhune vakaitirwa hondo ndokundovharirwa muchitokisi vasina mhosva inyaya yekuruka hapana nyaya yavatyara zvakare hapana nyaya imhosva yekuruka zvakare yozoguma yovaisa mujeri vasina mhaka pazhinji ndoo mhinduro dzangu dzokutanga rakandii
regai tinzwe kuna vazavare vazavare munoti nenyaya tiri kukurukura nezvataurwa nadr zembe
chinoitika ndechekuti izvo mutemo wakakosha kunyanya kana mukange muri bato rinopikisa muchiti muri kuda kuzotonga rimwe zuva munofanirwa kudzidza kuonekwa muchiremekedza mutemo vasikava vakapara mhosva dzakawanda dzinodarika 65 dzimwe dzichiri under investigation chero pasi rose ukaramba uchipara mhosva vatongi pamwe chete namapurisa navachuchisi vedzimhosva vanonzi maprosecutor vaya vanopedzisira vawirirana kuti uyu munhu uyu for the good of society kunaka kukosha kwesociety pamwe chete nekuti iye zvimunakire anofanira kuti ambosvudurudzwa kubva mujekerere ravanhu ambovharirwa nyaya dzake dzichiongororwa pamwe chete nekutongwa ndo pachikero chakasvika vasikana izvi zvimwa chetewo navangari vhume kana ukange uchikurudzira kuti hurumende iripo ibviswe nezhozhowe kwete neballot paper wakuronga iwewe kuita bopoto kana mutemo wozouya kwauri izvozvi itiranga tichiverenga mutemo wemuno munyika kune vamwe vari kuda kupikisa kugadzwa kwamambo chaho vari kuverengerwa mutemo wakaitwa pass on this week wekunzi aye izvozvezvo hazviitwe mukazviita tinovharirana takadai takadai dai zviri zvekunzi zanupe iri kumbunyikidza vezvematongerwo enyika kana kuti vatungamiri aiwaka kune hove huru munyaya idzi dzevanhu vanopikisa asi vose ivavo hapana kana akambosungiwa achiindiswa muchitirongo hatingabatika masimbi ana job dzikarana nangari vhumi kuine vamwe vanganzi ndo vakuru veopozisheni dzingoriwo shungu dzekutaura kwevanhu asi hazvina zvazvinoreva vakatyora mitemo vakatongwa nemitemo hazvinei chekuita nesu sezanupf
regai tinzwe kuna dr zembe dr zembe pindurai tinzwe hanzi kune hove huru
mumatare mune uori hunotyisa nokusagona basa kunotyisa zviri pachena chose kuti uori hwamatare hwakatoitwa huchiitwa navakuru vakuru vehurumende yezanupf kupwanya bato raitungamirwa navachamisa nokutora mahofisi nokutora mari yavanofanirwa kupuwa nebasa ravakahwa mu-2018 election zvose zvakavezwa mutemo uchipinza uori mukati yavangari hume ndine section 59 yeconstitution of zimbabwe amendment number 20 act inoti freedom to demonstrate and petition section 59 every person has the right to demonstrate and to present petitions tsangamirira ngavanditaurire nyika yose nepasi rose kuti ndapasi pakaitwa mhosva ravangari vhumi ndoenda kuna vasikana vasikana vonzi vakavhara mapurisa kuti asaongorora pane munhu here ungatasimba rokuvharisa mapurisa kuti asaongorora uye akavharisa achiita sei akatora mutumbi here akadii hapana zvakadaro zvakaitika saka inyaya dzose dzinouori dzinokutonga nedemo netsvimbo kuri kuitwa nezanupf government muzimbabwe
vazavare chii chinoita kuti zanupf irambe ichizorwa mafuta enguruve yaisina kudya
aiwa zvinoitika ndezvekuti kana vanhu vari vakundikani vasingagoni vasina ruzivo zvinoita dofo ndezvekuti rinopomera bolpen rigopomera ticha rigopomera shamwari rigopomera chero kana vapedza vozopedzisira vati hanzi ndezvamwari asi vasingangogashiri kuti madofu havazivi zvamatongerwo enyika zvekutungamirwa kwenyika havazvinzwisisi zvemitemo vanogona kupota vachikota masections ine mavhesi acho nekudii asi zviri kuzoti kana vapedza kukota unoraramiwa sei uchiteedzerwa sei zvinoratidza kuti havazvinzwisisi
dr zembe tiri kuonawo kana vamwe vekunze vakaita savamalema takanzwa vachichemawo pakakandwa vangari vhume mujeri kuti vana vezimbabwe muri kuregererana zvii zvamungataura pamashoko iwayo
vakagona zvikuru vamalema nokuti Africa tiri mhuri imwe, tiri nyika imwe, uye kodzero dzavanhu dzakangofanana nyange dai ari mamwe mandudzi asiri Africa. Kana tichava utongi hwejekere tichava utongi hwavanhu hunoonekwa namabatirwo anoitwa vanhu mumachare. Taiva murudhisha tisati tasvika muzimbabwe 1980 takamirawo ngavataona kuti kwava kusina mutemo here uye kwava kusina matare here. Aina matare aani? Uri mutemo waani? Tine vakawanda vakagurwa musoro vachirwira usununguko rumwe rwatisataona nazvino zvichibva mumatare iwayo zvichibva mumutemo iyoyo. Nazvino maitiro iwayo ndo ari kuitwa nhasi uno 43 years makumi mana namatatu nyika yava kuzvitonga ichishandisa muitiro mumwe waiitwa murudhisha. Zvino chimire here izvozvo? Ngavatitaurire tsangamira.
Apo vazavare tipei tinzwe zvamunofunga nezvataurwa naDr Zembe.
Tiri kutaurwa navaZembe izvi handizive kuti tingatangire papi kuvabatsira. Kodzero dzevanhu munyika pasi rese dzinofanira kunge dzichiongororwa dzese dzichionekwa. Isusu tine kodzero yekusambunyikidzwa nevanhu veopposition. Tine kodzero yekusabvisirwa hurumende yedu yeZANU-PF yatakasarudza nechisimba chekopoto chinenge chaitwa nevamwe vanhu. Dzitori kodzero dzemillions of Zimbabweans vakavhotera vamunangagwa vakavhotera ZANU-PF muna 2018 uye vachaivhotera zvakare mugore rino ra 2023. Saka tinotoriwo nekodzero dzinofanira kuremekedzwa nekurespektwa. Kana vari vamalema, vamalema vanotenderwa kutaura zvavanoda vari kunyika yavo yeSouth Africa. Mutemo watonga vananga ari vhunyu ndewemunyika yedu isusi yeZimbabwe.